mangwanani akanaka vateereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina, chikumi 13, 2019. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Muzakanganwa kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Muzvinafundo Paul Mapfumo vanodomwa kuti vave mukuru weUniversity of Zimbabwe. Mukuru wesangano rePlatform for Youth Development vanoenda kuSweden kunoita zvidzidzo zvepamusoro munyaya dzekodzero dzevanhu. Tichanzwa zviri kutaurwa nemi vateereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Amai vimbai tsvangirai java, avo vakashaya nemusi wemuvhuro vacharadzikwa mangwanani anhasi china kumakuva eGlen Forest kuBorodale muHarare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nezuro vakadoma muzvinafundo Paul Mapfumo kuti vatore chigaro chemukuru weUniversity of Zimbabwe. Chigaro ichi chakasiyiwa namuzvinafundo Levinyagura avo vari mumatare edzimhosva pari zvino vachipomerwa mhosva dzekuita zveuori kusanganisa nyaya yavari kupomerwa yekupa digiri rePhD kuna amai Grace Mugabe. Muzvinafundo Mapfumo vanoshanda senhengo yemabhodhi akawanda kusanganisa National Manpower Advisory Council, Zimbabwe Staff College Control Board neZimbabwe National Army Schools Welfare Trust. Vanomboshandavo neUnited Nations. Mukuzeya nyaya iyi, Marvelous Mhlanganyauye weStudio 7 abata vaimbova mumwe wevakuru vevadzidzi paUniversity of Zimbabwe vaBlessing Vava, avo vave kuitawo zvidzidzo zvepamusoro-soro uye vari mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition.
Tinogamuchira kusarudzwa kwaitwa vamapfumo kuti vaive vanotungamira chikoro chikuru chedzidzo yepamusoro cheUniversity of Zimbabwe. Asi tinoti basa ravakatarisana navo ndebasa rakakura. Vane zvakawanda zvavanofanirwa kuvandudza kuti vachinje paUniversity apa tichiona nelegasi yakasiyana vanyagura yeuori inoita kuti avo vanenge vasina kunge vakadzidzira mamwe madhigirii vai vanopiwa majobhodi. Uyezve tinoonazve kuti vanyagura munhu anga achipinda mune zvemapengerenga. Saka tinoimba kuti kapuendwa kwaita vamapfumo ngavaite basa ravo rekuti vatsvamiridze chikoro chedu chikuru chinekutakarisa kudzidza kwakuita mazano pati chinjei University of Zimbabwe chikoro chinova chakasarira kana chicharisa mastandard emaunivhesiti ari pasi rino rese. Uyezve chimwe chikumbiro chatinenge tinacho nekusarudzwa kwaita vamapfumo kuti vai vanotungamira chikoro cheUniversity of Zimbabwe ndechekuti ngavaregere nyaya yaitwa nevamwe vavo vanga variko yekudzinga andingati mastudents anenge achiratidzira mastudents anenge achikumbirawo kodzero dzavo pachikoro ichi kana muchirungu tinotaura kumaacademic freedom. Saka tinoimba kuti kuenda kwaita vamapfumo vachave munhu acharemekedzawo atinoti maacademic freedom kuti avo vanenge vachidzidza muchikoro ichi vai vanodzidza zvakanaka uye vasingadzinge chikoro. Uyezve chive chikoro chichaitawo kuti chibudirire isiri muZimbabwe chete asi muAfrica nepasi rese sezvepazere enyuyuniversity yaitarisirwa zvakatokura sei makore apfuura aya yanga iri univesiti yanga ine mukurumbira. Asi nekuda kweuori nekuda kwekutadza kufambisa basa zvakanaka pachikoro ichi uye nenyaya yenepotism yakaita kuti chikoro chedu chepamusoro chive chinotidzikirei.
Unyanzvi hupi hwamungati ivo vamapfumo vachaunza kuUniversity of Zimbabwe?
Chatinowanzotarisira kuna vamapfumo emusakarisawo neyatinga kubackground yavo nemabasa vakangobata mumasurumu. Tinoimba kuti vachave munhu acha nyika yatingati professionalism mukurana chikoreji, uyezve voziva kuti vari kurana vari kutungamira yunivhesiti yepamusoro, havasi kutungamira yeprimary school kana kuti havasi kutungamira yehigh school, asi vari kutungamira yunivhesiti yakakura ine atingati mabasa akawanda anoitwa eresearch, mabasawo akawandawanda anoitwawo muzvikoro zvepamusoro. Saka tinoimba kuti vamapfumo munhu achaunzewo hunyanzvi hwawo hwakawanawo kune mabasa amwe avaiitawo, uyezve nepai nguva yavo vakabata zvigaro ichi kuti vasandurudze chikoro chedu chemhando yepamusoro cheyunivhesiti yezimbabwe, kuti nyaya dzekutsvakatsvakana dzeresearch iye nyaya dzedzinge dzakatopa mukurana kwavachaita yunivhesiti. Ingatarira kuti marenking emayunivhesities anokura anoenda pamusoro nekuda kwemaresearch anenge achiitwa pachikoro ichi. Saka tinoimba kuti vamapfumo vachatorawo hunyanzvi hunoitwawo mukutungamira zvinoitwa zvimwe zvikoro. Saka pazvikoro zviri muSouth Africa, Matiri vana Zit vatazirani vana invested Cape Town vana invested Johannesburg, zvikoro zviri kuranwa zviri professional zviri kuitwa zvematongerwo enyika pamberi. Vamapfumo ngavasaita zvematongerwo enyika nekuti zvinhu zvinokanganisa yamingati theacademic space yatinayo munyika medu yayunivhesiti yezimbabwe.
Vaimbova mutauriri wesangano revadzidzi reZinasu vaBlessing Vava vange vari parunhare muHarare naBlessing Marvelous Mhlanga Nyahuye. Mukuru wesangano replatform for youth development vaClaris Maduku vari kuSweden, uko vari kuita zvidzidzo zvepamusoro munyaya dzekodzero dzevanhu pamwe nokutongwa kwematunhu pasi pechirongwa cheZimbabwe Human Rights Capacity Development Program. VaMaduku vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti chirongwa ichi chakavakoshera zvikuru nekuti chinovapa ruzivo pamusoro pekutongwa kwematunhu kana kuti devolution.
Kuno kwatiri kuSweden takauya tine vamwe vamiririri vemasangano akazvimirira ega, maCivic Society nevanotungamirira malocal authorities ana chief executive officer nevakamirira district administration kana kuti provincial administration. Chirongwa chedu ndechekuti tiwane rudzidzo rwemhando yepamusoro-soro yatingati professional training, yekuti tidzidziswe imwe mhando yeutungamiriri inonzi human rights approach to governance. Tingangoti ichi muchirungu tinoti is a tool inenge ichishandiswa yekuti kana tichitungamirira kana kunge tichida kuti malocal authorities afambire mberi, panenge pachida kunge paine yatingati approach inoshandiswa. Iyi approach iyi ndeyekuti vanhu vange vachiita hurukuro vachitaurirana pamwe chete, nekuti tool iyoyi ine zvinhu zvirongo muna zvainazvo zvinotisanganisa. Yekutanga inonzi non-discrimination and equality, yekuti kana muchigadzira gwaro rekuti munonge muchifamba sei mukutungamirirwa kwematunhu, munofanira kunge muri zvinhu zvenyu zvamuri kuita mungozviita zvichibata munhu wese. Chechipiri patool iyi ndechinonzi participation and inclusion, yekuti kana muri kuita hurongwa munofanira kunge muchiziva kuti mastakeholders amuinawo ndeapi, uye anofanira kunge paine mukana wakaenzana wekuti vangewo vane zvavari kuita, uye vachinyatsa kwatingati kuti vaconsulted kuti vapewo pfungwa dzavo nemaonero avo nehwaro hwavo. Chechitatu ndechinonzi accountability and transparency. Chekupedzisira chiripo pazvinhu 4 izvi ndechekuti panenge paine nyaya yeto dignity and empowerment, yekuti nyaya yemahuman rights, kuti tizive kuti mahuman rights ndeyemunhu wese. Zvidzidzo izvi zviri kufamba zvakanaka, tinenge tichiita 2 weeks, tingati takatanga kuZimbabwe muna May richazopera muna December.
Ndiani ari kutungamira chirongwa ichi?
Chirongwa chiri kutungamirwa neRaoul Wallenberg Institutiona neCenter for Applied Legal Research. Saka tingati vari kubatsiridza veSweden, urongwa huri pakati peSweden neZimbabwe ndo kwakatangwa pfungwa yekuti mahuman rights approach anoshanda. Saka tauya kuno kutinyatsonzwisisa nekupuwa hungwaru hwakadzama hunobva pazvakatangira vachitipawo macouncils mazhinji ari kuno katikati malocal authorities atari tichifambira tichiona pane inonzi Malma iri kuno poita zveimwe inonzi Lundi municipalities ndovaa kutoshandisa approach inonzi human rights based approach.
Imi zvinozokubatsirai papi zvamuri kudzidza ikoko?
Kuzimbabwe kwane nyaya iriko yedevolution, nyaya iriko yedecentralization, yekuti malocal authorities anenge akwanisa kuzvimiririra. Saka human rights based approach iri kuda kubatsira kuti kana malocal authorities edu kuzimbabwe akutevedzera bumbiro redu remutemo rataka adopta 2013 vange vakwanisa kunge vaine hunyanzvi hunoenderanawo nezvekuitika pasi rose. Ndiwe hwatiri kudzidza kunoku kuSweden.
Saka imi munodzokera riini kumusha?
Tinodzokera musi wa21 June ndopatinenge tapedza chikamu chemavhiki maviri atanga tiri kudzidza. Chirongwa chedu ndeche 6 months hafu yegore, takatanga muna May tichipedza muna December. Inenge iri kosi yatinoti kana tichinge tatopedza tinenge takuita graduation, nekuti tinenge takwanisa kuachivha zvinodiwa kuti utungamiriri hwelocal authority nevanoshanda nelocal authority yatingati masangano akazvimirira ega tinenge takwanisa kushandira pamwe chete. Nekuti nyaya iripo ndeyekuti kubatanidza vatingati marights holders, vagari macitizens vanopihwa maservices, ndatoti maduty bearers vanotungamirira like chief executive officer DA vanenge vachitungamirira macouncils.
Avo vange vari mukuru weCenter for Platform for Youth Development vaClaris Maduku vari parunare kuSweden naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviruma vepanhau anhasi. MuHerald mune nyaya pamusoro peZimbabwe Republic Police, iyo inonzi iri pakati pokuchinja zita rayo kuti izivikanwe seZimbabwe Police Service. MuChronicle mune nyaya pamusoro pechizvarwa cheBotswana chakatongerwa kugara mujere kwemakore gumi nemaviri kuSouth Africa mushure mekuuraya musikana wake Simangele Sivanda, chizvarwa cheZimbabwe. MuDaily News, ZANU-PF inoti kubva iko zvino sarudzo dzemubato iri dzichaitwa muchivande kana kuti secret ballot. New Zimbabwe inoti vaNelson Chamisa vakaudza vanhu parufu rwaamai vimba yeTsvangirai Java kuti vakagadzirira kuita hurukuro navamunangagwa kuti nyika ifambire mberi. MuNewsday mune nyaya inoti mapurisa ari kuferefeta kuti umwe murume muchineripi Hlaringo akawanepi mari inoita 569,000 rand neUnited States $4,500 yaakabirwa mumba make kuBite Bridge. Muchikamu chino tinopa vatereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Makadiko Studio 7, tinotenda nechirongwa chamunotipa. Chikumbira kutaura kutiwo panenyaya dzinonzi nana vamunangagwa idzo hanzi toda kugaparira mari muZimbabwe. Ko vari kuti vachazoiparira rini kana avaparureka mari yacho? Ndozvatiri kutoda zvacho. Vachaiparira rini? Havagadzire kamarodzi acho. Rodzi hapana kana imwe yakambonaka, pana kana imwe ine tara zvayo, dasti chete. Mutauni macho Harare yacho inongori dasti chete, hapana kana one d pamwe zvapo panomboonekwawo pane chinzira pakaiswa paving kana kuti pakaitwa so, idasti chete. Vanhu havana magetsi chavo chavo vanotambura, saka vari kuti vari kuparura mari ipi yacho vachitadza zvinhu zvakada izvozvo. Chavavimbi vanovimbisa zvinotanga zvisina kupera ne manje. Tiri kuuya zvedu, hatiri kuuya musawari, tiri kuzogadzira kwete kugadzirisa. Isu hatitungamiri, hatitengi nyoka, tongi nyika nedemo. Isusu hatitongi nyika nedemo because yakatotongwa nedemo zvikapera kudhara.
Mamuka sei paStudio 7 vaona mukomata nonoka wandi ndini Peter ndiri kumasvingo. Aya zvandinongoda kutaura ndichikungoti ndingapo hangu sort of an advice kuna minister of finance omutirinxova kuti nyaya ipo ndikuti tarikutoona kuti maratijezi ndo larikutoshaya simba chizvaka zvakaita local currency yedu muna 2008 dai vari vamwe wabvisa currency yemaratijezi dollar iyi voisa stable currency that is either rand or pula voisa rand kana pula kana mari yekuamerica zvakaitika 2009 zviyazviya nokuti kana wakaramba wachimaintaina kuti nyika inofanira kushandisa maratijezi dollar ikoko ine inflation yakadai so o zvinhu zvinotoita west zvinogona kutaura zvekuti unoda kunza local currency chaiyo vanofunga kuti local currency chinosvika zvakamira sei ndopanozobva kuti washorwa kunzi izvoni vanenge vasingazivi zvavanonyatsoita ende foshuwa kana zvakudaro kuti munhu waprofesa aitadza kufikisa ekonomi kutadza kugadzira kustabilize currency chete zvinhu zvinoita kuti ikonomi istabilize zvakaita sekutsvaga currency inoita kuti ikonomi istabilize zvinozoita kuti vanyombewe sekuti munhu asingazivi basa rake asi iye aitoriwo munhu anotonzi profesa nototarisa kuti munhu anokafunda anogona kutoita kuti nyika iite zvakanaka ndateni
makadini makadini pastudio 7 muchitaura ari kutaura ndifish pamamelodi papretoria ndopandinogara zvangu ndinoda kuchema hangu kumhuri kwavatsvangirai yadai kurasikirwa ndinochema pamwe navo ndichiuya panyaya yebotswana aiwa tinoti zvakundikana zviri kuratidza kuti vakundikana hurumende yakundikana nekuti mwari akatisikira mukadzi akatisikira murume vanhu ivavo havana kufanana zvichireva kuti zvakakodzera kuti vanhu ivavo vasangane vabare chinhu chinonzi mwana asi kana vakati ivo vava nechirongwa chekuti murume nemurume vatorane kuita vakadzi oro mukadzi nemurume aiwa ndo zvakataurwa zviya nebhaibheri kuti murume nemurume havangatorani
zvakafanana ngwe 1980 mazire nehistory violence yaivako vakataura mushakabvu vadhavengwa kuchiti ivo vatakaenda kupa kanzi ceasefire masoldiers ese ngaachidzoka vane masoldiers avo ngaachidzoka muassembly point zano yakadzosa vamwe imwe vakasara musango uchindopinda mavillage uchivhundisira vanhu mukangorega kuvhotera zano mukangorega kuvhotera zano mukangorega 1980 ndobva zvakatangira imbwa yajaira kuba imbwa yajaira kuba aimbozofi yakaregera kuba imbotinganyepirana nanhasi tarisai tarisai nanhasi ende aiwanda vanhu kuti maka panini paya panovhemba paya eiwei vanhu takabvaiza panovhemba paya hama dzangu ndopatakabvaisa paya patakademonstrata tochimasha tochiita nyika yanaka apaya ndopatakabvaisa dai takangozviregera zvizvi go just takapembera nyanga yakabata mai chitarisa izvi how many people shot dead 1 august vakafa vantu january vakafa vantu who killed them they are killed by the new dispensation kudhara aripo waibhaiza ake but mapurisa ake asaimbofura waishandisa mapurisa kudhara waishandisa mapurisa asi aishandisa pi mauto manje isu takamhanyira kuisa mauto ndo zvatakamhanyira musuu yavo pataimhanya mwaranichi uchiti nyika yanaka nyika yanaka taimhanyira masoja paya kuti apinde mustrit tichiona ibhagu nhasi chai chai kungoti nhasi chai chai kungoti nhasi moda kuti muratidzire just any demonstration yemunongoda inozi violence youare inciting violence ngoti nhasi chaishai tirakuti timboratidzirawo shuga yakwira inozi is violence that means thereis no more demonstrations hei saka komana ndo zvatakamhanyira here vakomana izvi ndiri kubvunza vakomana is this what we were running for madhara takabvaiza we regret guys takafarira nyanga yakabata mai
avo vange vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura vega maonero avo aya mashoko avo asinei nechokuita nestudio 7 Tinokukokai kuti muchitumire mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001 202 465 0318, muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Umwe murume wemudunhu reNorth Carolina achagara mujere upenyu hwake hwese mushure mokubvuma kuti ane mhosva yekuuraya vachati vaviri nomunin'ina wemukadzi akanga achichata vaive vechitendero chechimoslem. Craig Hicks nezuro akatongerwa upenyu hwakatevedzana katatu mujere uye mwedzi makumi mapfumbamwe yokushandisa pfuti mumba. Cameroon yaendesa mamwe mauto ayo kumuganhu uri kumaodzanyemba pakati payo neNigeria neChad mushure mokurwiswa kwakaitwa muguta reDarak nevarwi vanopfurikidza mwero veBoko Haram. Hurumende inoti mauto ayo 13 vakaurawa, asi havasati vaziva kuti vanhu vasiri vechiuto vakafa vangani. Makaterera kustudio 7, tiri kutepfenyura tiri kuWashington DC.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001 202 465 0318. Namba idzi zvakare 001 202 465 0318. Tinotepfenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza4 pm kusvika na5 pm, musi wechishanu kubva na4:45 pm kusvika na5:15 pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Gore rinouya 2020, America ichaverenga vanhu vari munyika yayo kana kuti ichaita census. Hurumende yava Donald Trump inoda kuti iise mubvunzo wekuti munhu ari kuverengwa ataure kuti chizvarwa cheAmerica here kana kwete. Izvi zvinonzi zvichakonzera kuti vanhu vazhinji vanyepe kana kuramba kuverengwa, sezvo pachichirwa kuti vangazosungwa vakadzingwa munyika. Dr. Roderick Machekano, vanoshanda nokugara muWashington DC, vanoti mubvunzo uyu uri kunetsa muAmerica sezvo bato rinopikisa reDemocratic Party risingade kuti vanhu vabvunzwe mubvunzo uyu, vachiti bato reRepublican Party rinoda kuzodimbura-dimbura miganhu yematunhu, izvo zvichakonzera kudzvanyirirwa kwevanhu vatema mukuvhota. Tabata Dr. Machekano kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Muno muAmerica vachaita census yavo muna 2020, saka our map preparations ekuti vaite census. Saka pa census vatra kuwedzera mubvunzo wanga usingambobvunzwi makore apfuura. Mubvunzo uyu unenge uchida kunzwisisa kuti munhu ari muno muAmerica chizvagwa chekupi, icitizen yekupi. Saka ndiwo mubvunzo mukuru uruda kuiswa pacensus iwoyo wadai kunetsa. Nokuti zvinonzi izvo the last time wawakanga uripo kuma1950s. Saka iye zvino vanhu vari kubvunza ivo kuti chamuri kuudira mubvunzo uyu chii, nekuti makakatanwa avapo pakuti vemademocrats vanoti mubvunzo uyu une chinangwa chauri kuisirwa chisiri icho chiri kutaurwa nehurumende kuti ndozvavari kuisira mubvunzo.
Kana tikatarisa ipapo mademocrats vanofungei nomubvunzo uyu, chii chavari kufungira, uyezve hurumende pachayowo chii chairi kuda kuita nomubvunzo wacho?
Kana takatarisa mademocrats anenge achiti iwo mubvunzo uyu uruda kuiswa uchakonzera kuti vanhu vakawanda vasiri zvizvagwa zvemuno, kana kuti vanhu vanonzi maminorities vangangova vanhu vatema asi vari vemuno, vachava vacharega kupindura kuanswer census, zvinova zvichaita kuti izvo pachaiva ne yavanoti undercount, kuverenga kuchava vanhu vachaverengwa vacharapedzisira vava vashoma, nokuti ruzhinji rucharegera kuanza mubvunzo uyu nokutyira kuti maererano nezvanga zvichimboitwa nehurumende zvokuda kuburitsa vanhu muno munyika nokuti nekuita target certain minority groups. Nokuti kana uchianswer census unonge uchitoanza nepaunogara address yako, saka zvichaita kuti ruzhinji ruregere kupindura mucensus.
Mademocrats havana basa nazvo here kuti pane vamwe vanhu vari kugara muno vasina mvumo yokugara muno?
Chiripo ndechekuda izvi, vanhu vanogara vari muno vasiri vemuno asi vachigara muno zviri kunze kwemutemo vashoma vanokwanisa kuvhota, saka ivo vari kuti izvi hazvinei nenhanikere nezvemaillegal immigrants aiyo, asi kuti zvinogona kuzoaffecta. Ukatarisa sekuno nemamwe mastates zvakaita sekunana Louisiana, kune vanhu vanenge black minorities kune ratidziro yokuti kunoita iya inonzi voter suppression. Saka izvi zvinoita kuti nokuti vanhu vamwe vanhu vari muno havana kana chitupa chaicho, saka pakuzoda kuti munhu anovhota paya anodziudza chitupa iye anenge asina.
Ava vanga vari Dr. Machekano vari parunhare muWashington DC neStudio 7. Amai vimbai tsvangirai Java vacharadzikwa mangwanani anhasi china kumakuva eGlen Forest kuBorodel muHarare. Muzvinafundo Paul Mapfumo vanodomwa kuti vave mukuru weUniversity of Zimbabwe. Mukuru wesangano rePlatform for Youth Development vanoenda kuSweden kunoita zvidzidzo zvepamusoro munyaya dzekodzero dzevanhu. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinotenda. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.